Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 16 2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa na Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reConstitutional Court rinozivisa kuti richanzwa musi wa22 nyamavhuvhu nyaya yakapinzwa mudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachipikisa kudomwa kwava Emmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Masangano akazvimirira ochema-chema nekugadzwa kwakaitwa makomishina kuti afambise mabasa emakanzuru. Pasi Rose rinochema kushaya kwemuimbi akaita mukurumbira Pasi Rose Aretha Franklin. Hii ndio mimwe emisore na uzidu za nasi ichibwa kuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Dare reConstitutional Court razivisa kuti richanzwa musi wa22 nyamavhuvhu nyaya yakapinzwa mudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachipikisa kudomwa kwakaitwa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Godwin Manguza anotipa nyaya iyi.
Izvi zvaziviswa zvichitevera musangano waitwa nhasi nemukuru wevatongi vematare Chief Justice Luke Malava pamwe nemagweta ari kumirira vachamisa navamunangagwa rimwe remagweta ari kumirira vamunangagwa zvakare vari munyori anoona nezvemutemo muzano PF vamunyaradzi Paul Mangwana vaudza Studio 7 kuti dare raudza vese vari munyaya iyi kuti vanofanira kunge vaendesa magwaro avo ese kudare musi uyu usati wasvika mashoko aya atsinirwa nemunyori mukuru mubato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora.
Tanga tiri kudare nhasi pamwe chete nemagweta akamirira vanhu vese. Nyaya yakurukurwa nezvayo naChief Justice vaLuke Malaba ndeyekuti nyaya iyi yakunonzwika musi wa22 August uri musi wechitatu ndopachatongwa nyaya uyezve papiwa mutongo wekuti vese vane zvinyorwa zvavanoda kuisa kumatare vobva vazviisa deti iroro risati rasvika. Zvichireva izvo kuti musi wa22 ndipo pekuti nyaya inenge yako tongwa mudare. Poonekwa kuti vanotonga sei ichatinge chitongwa nema judge anokwana 9 majaji ese eConstitutional Court ndirodare repamusoro ekudarika matare ese uyezve zvarichatonga zvinobva zvatongoperera ipapo yatingati pachino kudecision yavo iri final.
Sachigaro werimwe remasangano anoongorora sarudzo munyika reelection resource center zvakare varigweta vatrust maanda vaudza Studio 7 kuti zvaitwa izvi zvinoendera nemutemo webumbiro renyika uyo unoburitsa pachena zvinofanirwa kuitwa kana pachinge paine munhu asina kufara nesarudzo.
Vafaila nyito yavo mukati mumazuva manomwe ekunge sarudzo dzataurwa kuti ndiani awina vanonofaira mapepa avo ikoko. Vapedza kufaira vanoenda navo kuenda kunovapa zvakare kune wavari kupikisana naye kuti akakunda sarudzo zviri pamurau maererano nemapepa avo. Iye achinge apiwa mapepa iwayo ane mazuva matatuwo zvakare ekufailawo zvakare nekoti mhinduro yake pane zvinenge zvichitaurwa senyunyuto neanenge achiti ndakaruza uyo. Kana afaira kudaro mhindiro yake awawo zvakare vari pafuri mazuva matatu ekuti vazopindura kune zvataurwa nevari kupikisa vacho mashure mazuva matatu iyo vanobva vafaira inozi reply yavo pamwe chete neanozi maheads of argument kana kuti ibharo rinobudisa zvichisono zvavo maero nezvinorehwa nemutemo
section 93 yebumbiro remutemo wenyika inosungira kuti constitutional court inzwe nekupa mutongo panyaya dzakadai mukati memazuva gumi nemana asi vamaanda vati nguva zhinji yacho inopera pachifambiswa magwaro pakati peanenge akwidza nyaya pamwe nevanenge vachipikisa
no mazuva iwayo matatu nematatu nematatuyo nofunga anogona kusvika kuita 9 chete pakufailwa kwavo then osvika pa12 uyo akasfaira maheads ako kupedzisira saka nyaya inogona kusvika musi we13 wacho kana wechi14 mushure mekunge nyaya yafailiwa saka zvinoita mapepa iyo anofailiwa achifaira vachidzokodzana vachitambisana mapepa vachitambisana mapepa kusvikira nyaya yanzwikwa inogona kuzvika musi wechi13 kana musi wechi14
panyaya iyi vachamisa vakakwidza nyaya yavo kudare nemusi wechishanu chapfuura uye vamunangagwa vakapindura nezuro izvi zvave kureva kuti vachamisa vanopiwa mazuva matatu zvekare kuti vachipa uchapupu nekutsanangura kuti sei dare richifanira kupa mutongo wavanoda vamunangagwa nevamwe vakadomwa munyaya iyi vachapiwawo mazuva matatu ekupindura uye kana izvi zvichinge zvaitika dare ndoparinozogara nekupa mutongo waro mutongo wedare iri haupikiswe sezvo riri iro dare repamusorosoro munyika dare iri rine simba rokupa mutongo richidoma kuti ndiani akakunda musarudzo kana kuti sarudzo iyi iitwe zvekare rinokwanisa kupawo kana mumwe mutongo warinoona unokodzera panyaya iyi dare reconstitutional court rine vatongi vapfumbamwe vanosanganisira mukuru wevatongi munyika Justice Malava nemutevedzeri wavo Justice Elizabeth Kwaunza dzimwe nengo dzedare iri vatongi vanoti Justice Venanda Ziyambi Paddington Garwe, Ben Chachwayo, Bharat Patel, Chinembiri Bunu, Antonio Guava, na Justice Rita Makarau. Ndakamira Studio 7, Mwarare, Dini Godwin Manguja.
Vakamira MDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika, Vanelson Chamisa, nasi vasangana nemumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols. Pamusangano uyu vaviri ava vanonzi vakurukura nezvesarudzo dzichangobva kuitwa munyika, nyaya yekodzero dzevanhu pamwe nemamiriro akaita zvino muZimbabwe. Mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Siwanda vanoti vachamisa vafadzwa zvikuru nemukana uyu sezvo vakwanisa kukurukura nezviri kuitika munyika. Musangano uyu unouya mushure mekunge vaNichols vasangana nezuro nemutungamiri wenyika uye vari vakamirira ZANU-PF musarudzo yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachizivawo mamiriro akaita zvino munyika. Vachamisa vari kupikisa kukunda kwavaMnangagwa musarudzo yemutungamiri wenyika uye dare repamusorosoro riri kutarisirwa kunzwa nyaya iyi musi wa22 mwedzi uno. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Siwanda pamusoro penyaya iyi.
Vataura nezvenyaya yeZimbabwe vakataura nyaya dzemaelections and president vari kufara kuti nyaya dzavataura dzinenge dziri kufamba uye pane kunzwisisaka.
Saka ndiani adaidzira musangano uyu?
Musangano wangobuda nekuti vangotaudzana kuti pane nyaya dzinoda kutaugwa ndobva paita kuwirana kuti aiwa ngatimbosanganei tione kuti nyaya dzacho dziripo ndedziti.
Tinoonawo kuti musangano uyu waitika apo Zimbabwe yakamirira kunzwa zvichabuda kumatare edzimhosva pamusoro pekupikiswa kuri kuitwa navachamisa zvakaziviswa neZEC. Vataurawo here pamusoro pesarudzo?
Ndanga ndo nyaya yataurwa iyoyo kuti Zimbabwe inoda demokrasi uye inoda maelections anovimbika muvanhu nekuti yaifanirwa kubudisa zvakabuda musarudzo isingaite zvokungotaura zvainoda pamusaka pekuti akabudirana.
Asi misangano iyoyi inobatsirawo zvakadii kuvana veZimbabwe?
Pasi pano hapana nyika inorarama nekuda kwayo. Tinorarama munyika pano nekuti tinodyidzana nedzimwe nyika uye panenge paine kubatsirana panyaya dzakawandisa dzeikonomi dzesecurity. Nezvakadaro kutaudza dzimwe nyika chipanyaya idzodzo chinova chinhu chakanaka zvikurusa.
Ivo vachamisawo vari kuti musangano iwoyu waona wakakosha zvakadii?
Misangano yakadai yakakosha zvikuru sana kuti zvamunoziva nyika dzinoda kuti tifambidze nyaya dzesarudzo tichiteedzera zvinoita kana zvakorera nedzimwe nyika pafani dzakawandisa. Saka kutoti vatoita musangano wacho iyo kuragidza kuti vanofunga kuti kusangana kwenyika chinova chinhu chakakosha zvikuru sana.
Tinonzwawo zvakare kuti dare razivisa kuti nyaya yakakwidzwa navachamisa ichanzwikwa musi wa 22 August. Zvii zvamungataurawo?
Tatakatomirira kuti tizive kuti nyaya yacho ichaitwa rini. Saka zvabuda kudai zvinenge zvanaka. Takutomirira kuti matara atarise umatinawo. Tinorangarira kuti tichaburira nenyaya yekuti evidence yatinayo inenge yakati kurei uye ndiye manumbers. Manamba anoita.
Mune mukana here wekupikisawo zvatiri kunzwawo zviri kupikiswa nezanu PF ichipindura kunyaya iyo iri kudare?
Magweta president kutotaura kuno ari mushishi kupikisa izvozvo kubudikidza neevidence yatina.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Siwanda vari parunare muHarare neStudio 7. Masangano anomirira vagari munyika ari kushoropodza kugadzwa kwakaitwa makomishina kuitira kuti afambise mabasa emakanzuro kudzamara makanzura akasarudzwa agadzwa zviri pamutemo. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa nhasi, masangano anomirira vagari aratidza kunyunyuta zvikuru sezvo makomishina akagadzwa aya ari enhengo dzezanupf. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa kumasvingo United Residents and Ratepayers Alliance, Muzare Itachimanikire, vati pakasarudzwa makomishina aya kwaifanira kupinzwa vanhu vasina bato ravakarerekera uye vane ruzivo rwemabasa emakanzuru.
Isusu sevagari vemasvingo tinoona zvisina kugadzirika mushe kuti tinowana makomishina anenge achibva kupolitical party one. Zvinoita kuti development yedu even service delivery chaiyo isave iri balanced. Taidawo kuti vanhu vave vari independent vaipinda mumakomishen va. Even isusu we get worried even pamaallowances avo chaiwo because nechida kuona kuti service delivery ndo yafambiswa mberi kukunda masalaries nemaallowances evanhu.
Mudhorobha remasvingo gurukota rezvekutongwa kwematunhu vajulai moyo vakagadza vagodha dunira avo vakakundwa musarudzo dzeparamende dzebato ravo nava Bernard Mazarire mumasvingo eben kuti vaite sazvigara vekomishen yedhorobha kusvika makanzuro agadzwa zviri pamutemo. Kuchiredzi mutauriri wezanupf masvingo vaRonald Ndava ndivo vakaitwa sazvigara wekomishen iyi ine vamwe vavo vebato vakakundwa pamwe chete navo musarudzo dzebato ravo. Vaedzen Dure veUnited Mutare Residents and Ratepayers Trust vati makomishen aya aifanira kusarudzwa nevagari kwete nebato.
Chekutotanga chisiri pachena ndechekuti makomishens aya akasanangurwa nani kuti vapinde muofisi vachiita basa ravari kuita, uye ruzhinji rwemutare rwanga rusina kana yatingati roo yayakapureya mukusarudzwa kwemakomishens aya. Zvinoita kuti vanhu vazofungidzire kuti nedzimwe dzenguva makomishens aya ari kuzadzikisa zvido zveumwe munhu kana zverimwe bato nekuti zvanga zvisiri pajekerere uye zvanga zvisikuzadzisa zvido zvavo. Asi isusu semusangano seumurati tine chishuvo chekuti makomishen aya achazvisiyanisa nemamwe akamboiswa mamwe makore aya, aizoonekwa akukanganisa mukupiwa kwemastenzi nekudisapeya kwemamwe maproperties elocal authority.
Mukuru wemabasa kugweru Residents Forum vachausi mazoro dzevatiwo havasi kufara nekuti makomishana aya achapuwa mari dzakawandisa uye dzichibva kukanzuro dzabhadharwa nevagari.
Kuiswa kwakaitwa makomishen isu gweru Residents Forum ndonaso kuti hakuna kunaka nekuti vanhu vakaiswa ava havana kusarudzwa nevanhu ndochokutanga. Vanhu vakadyiwa kumaprimary election kwao pamaelections akaitwa ayandi.
Vamwe vakanyorera mukuru webasa mubazi ravo masvingo vafungai mbetsa vachiti vakagadza makomishina aya vachiteedzera mutemo inobata kutongwa kwematunhu. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamwe kuti tinzwe kuti sei vakagadza nhengo dzezanupf chete. Makomishini aya akaitwawo mumaruwa nemadhorobha ose munyika asi vagari vanoti kusarudzwa kwavo hakuna kuitwa pachina sezvo kwakatorwa bato rimwe chete uye vakakundwa musarudzo. Nyanzvi munyaya dzekutongwa kwematunhu Dr. Davidson Muchadenyika vanoti makomishini aifanira kuve nevanhu vanobva kumapato akasiyana-siyana.
Ndingangotaura ndezvekuti makomishens ari pamutemo
tichitarisa bumbiro remutemo wedu nemitemo inoona nezvekutongwa kwematunhu yatingati Urban Councils Act ne Rural District Councils Act. Asi tinozoita dambudziko rekuti makomishenzi aya haana kutora vanhu vanobva kumapato akasiyana siyana. Watingati muchirungu maya inclusive, haasiri inclusive.
Asi vanoona nezvekufambisa kwemabasa kuBulawayo Progressive Residents Association vaEmmanuel Duwe vanoti makomishina aya anofanira kunge ari vanhu vatingaite zvematongerwo enyika. Makanzura anotarisirwa kugadza kana pave negurukota idzva richasadzwa nemutungamiriri wenyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Kandri Baramba.
Basa redu ndere kukudzai imi vateereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7 kana woo kutiudza zviri kuitika munharaunda dzamunogara. Kana paine zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu, kana woo zvakaitika muupenyu hwenyu, shandisai mukana uno paStudio 7 apo munotaura makasununguka. Zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vateereri. Nokudaro shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu. Tinodawo kuti muzive kuti paStudio 7 hatikurudzire kutukana, kunyombana kana kutaura mashoko anokonzeresa ruvengo munyika. Munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here? Ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo paStudio 7? Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira, tumirai tsamba mbozha dzenyu kana kuti email mururimi rwechishona ku studio7@voanews.com. Studio ineka namba 7@voanews.com. Munokwanisa kutitumira WhatsApp kana text message panamba dzinoti 1-202-465-0318. Tinodzokorera zvakare namba dzedu idzi 1-202-465-0318. Munokwanisawo kutishanyira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tinokurudzira kuti mutifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukama hwemutungamiri weAmerica vaDonald Trump nevatori venhau hwasvika pakaipa zvichitevera chiwirangwe chaitwa nemazana nemazana emapepa nhau abatana achizvidzivirira kutukwa kwaanogara achiitwa navaTrump. Mapepa nhau mazana matatu nemakumi mashanu munyika yose ari kutarisirwa kuburitsa paamire uye achikurudzira kushanda kwawo akasununguka. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court nemusi wechitatu svondo rinouya riri kutarisirwa kutanga kunzwa nyaya yakatsurwa kudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika mwedzi wapera. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rakati mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndovakakunda. Nhasi Magweta vaMnangagwa neavaChamisa asangana nemutongi mukuru weMatare vaLuke Malava kuti vaone kuti nyaya iyi yotanga yazeiwa riini. Panonzi pawiriranwa kuti Magweta avaChamisa aendese mamwe magwaro kudare nemusi weMugovera avaMnangagwa achiitawo zvimwe chetezvo nemusi weMuvhuro. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zilo weStudio 7 abata mutevedzeri wemunyori wezvemutemo mubato rezano PF vaFortune Chasi uye munyori mukuru muMDCT inotungamirwa navaChamisa vaDouglas Mwonzora. Totanga kunzwa kubva kuna vaMwonzora.
Hongu, tiri kuona tine nyaya yakasimba zvikuru yekuti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka, sarudzo dzakabiridzirwa. Umbo watinao ndio kuti candidate yedu waNelson Chamisa ndo wakahwina pa election apa. Saka hata imboendesa nyaya kumatare tisina shua yekuti zvatiri kutaura zvacho tine umbo nazvo here.
Honorable Chasi, to yao kwa muri, muruku wanao sei mapipa kendis kwa kumatarai, neve MDC Alliance, nizurukuta uruwaoni batore ZANU-PF?
Mapipa takanyafa gara pasi kwa wongorora, chekutanga takaona hizo kuti apana uteze kwa mtemo, we electoral act, unoti hizo, anenga sana kukutikana, le madu za uta anenga abuda, anofana wanga achi taura nezeki, kuti ile range sakare kusati kwa pura maawa neta 48 hours. Saka takungo tafesu kuti demo anera tukuita mapepa havo anongori akazadzwa zvinhu zvese zvinenge zvangofunga kutaurwa zvepolitics zvaingoiswa imomo zvichiitira kuti zvizore bato redu nenyika yese zvayo Zimbabwe.
Vamunzora munoti kudi
unogona kuhwina election petition ukaratidza kuti zvakabuditswa nezeki zvayakabudisa muswakati nezvayakazobudisa muswakati zvakasiyana. So muenzaniso pane nyaya yekuti zeki yakataura iyo tsadzo dzichingopera kuti kwakavhota vanhu vakadai ndokubva yaisa figa yacho ye 4,320,000. Payakazoanaunza maresults ayo zeki tinoona kuti vanhu ivavo i 4,770,000. Saka zvinoreva kuti mafigures akapiwa nezeki pekutanga nezvakazobuda musarudzo zvazvakasiyana. Saka mavoti iwayo 770,000 akaenda kupi? Ndopane imwe nyaya ipapo. Saka zvinenge zvisinei nekuvhura mabox zvirikutaurwa navachasi zvikwete.
Vachasi munoona sei pamafigures ari kutaurwa?
Tikada kupinda mumafigures nyaya yacho ndofunga kana vateereri vangatotadza kuzivisisa kuti kati ndingangoti ndikada kungokupai example imwe chete yekuti izvo vachamisa mapepa avo vari kuti maelections akaitwa aya haana kuitwa zvinoenderana nemutemo, zvichireva izvo kuti kana maelections aaitwa asina kuitwa maererano neconstitution nemamwe nemimwe mitemedi yakaita seelectoral act, zvinoreva kuti hapana election inenge yakaitwa. Chinoshamisa apa ndechekuti order yavari kuzoda kuti ibve kuconstitutional court yekuti ivo vadeclare kuti ndivo winning candidate, ivo vachiti election yacho yakaitwa haisi election nekuti haina kuitwa, zvine kodzero zviri pamusoro peconstitution neelectoral act. Saka tichiongorora nyaya yavo yese inyaya yekungoti izvo kada nii ndisina kuhwina apa fanhu hunge pane munhu akahwina.
Vamunzora, hapana dambudziko here ipapa sezviri kutaurwa navachasi kuti vari kuti sarudzo hadzina kuitwa pamutemo asi voti ndiroda kunzi ndindahwina?
Chinoitika ndechokuti vachamisa havasi kuti sarudzo hadzina kuitwa pamutemo chete, vari kuti vamunangagwa vakabiridzira. Saka kana munhu akabiridzira anofanira kubva aitwa disqualified, akanga aripo akaita number 2 acho kana kuti ane mavhoti ari next acho, arunzi ari next acho iwaya, obva apiwa kuti atungamire. Saka vari kuti ivo besides kuti sarudzo idzi dzanga dzine zvizhinji zvakashata zvakaita sokutengwa kwevanhu nechibage kutyidzirwa kwevanhu, zvine munhu aizviita, zvine bato raizviita. Saka bato iroro harifaniri kubhenefita. Tichienda pamutemo weconstitution unobvumira iwo kuti kana munhu asina kugutsikana anoenda kumatare edzimhosva kuconstitutional court within 7 days. Ndo zvakaitika izvozvo. Kana constitutional court yatonga ine zvinhu zvainogona kutonga ichiita zvitatu. Chekutanga ndechekuti inogona kuti munhu achallenja iyeye ndiye ahwina, akahwina. Inogona kuti constitutional court iyoyo inogona kuti tiri kuona kuti kana tanzwa mafacts aya hazvina chokwadi kuti akahwina ndeupi, koitwa inonzi election rerun kuti panotovhotwa pakare. Kana kuti inopa order yainofunga kuti iri fair kana kuti iri just.
Vachasi peta itinzwe pane mukana here wekuti pangaitwe kana dzimwe sarudzo?
Ayo dzimwe sarudzo hapana zvakadaro zvekuitika.
Vanga vari mutevedzeri wemunyori wezvemutemo mubato rezanu-PF waFortune Chasi, manzwa kubva kumunyori mukuru muMDC tinotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Mwonzora. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7.
Looking out on the morning rain.
Aretha Franklin muimbi wemuAmerica anozivikanwa nemamiriyoni evateveri vake pasi rose samambokadzi wemusambo weSoul ashaya ave nemakore makumi manomwe nematanhatu ekuberekwa. Franklin ashaya nhasi china kumusha kwake mudunhu reDetroit uko anga ari kuchengetwa muchipatara zvichitevera hondo yake ndefu negomarara. Mushure mekuberekwa musi wa25 kurume 1942 kuMemphis kuTennessee, Franklin akazokurira kuDetroit uko baba vake vaC.L. Franklin vaive muparidzi aive nemukurumbira. Chipo chake chekuimba chakatanga kuonekwa achiri muduku apo airidza piano pamwe nekuimba nziyo dzechitendero munguva yaiparidza baba vake. Franklin akazopinda mumusambo wepop nejazz ave nemakore gumi nemasere achishanda nekambani yekutsikisa manzi yeColumbia Records. Asi kuzobudirira kwake kwakazouya muna 1967 ave kushanda nekambani yemumanzi yeAtlantic Records. Akazosimukira kuita mukurumbira munyika yose gore iroro nenziyo dzakasiyana siyana dzinosanganisira Chain of Fools, A Natural Woman neyakaita mukurumbira mukuru Respect, iyo yakave manzi yake yekutanga kuita number 1 paBillboard Hot 100. Chimbo ichi chakanyorwa nemuimbi ainyora nziyo Otis Redding uyo akashaya mugore rachaburitswa muna 1967. Asi Franklin akashandura chimbo ichi kuchiita chimbo chenyika kana kuti anthem yevatema nevanokadzi mushure mekunyora zvakare mamwe emashoko nekuisa mimwe mitsara yaiperetera zita rechimbo ichi rekuti Respect. Chakaita zvinoreva kwandiri.
Tarasikirwa zvikuru.
Franklin akanyorawo zvakare madamba refu akaita mukurumbira akaita saAmazing Grace naYoung, Gifted and Black. Franklin akaita dambudziko neuremu hwemuviri wake pamwe nedambudziko reutano hwake, asi kunyange zvake akanga achidaro mukuchembera kwake izwi rake rakaramba richitapira. Muna 2009 akaimba pakugadzwa kwemutungamiri wenyika vaBarack Obama, akatandadza vanhu nekambo kaakateedzera kanonzi My Country Tis of Thee. Marvelous Muhlanganya uye ataura naamai Danai Maluwa kuti tinzwe maonero avo nekushaya kwemuimbi uyu.
Tarasikirwa zvikuru nemuimbi wamukurumbira akabata isu majenereshen yedu muchirungu vanoti mababy boomers vakazvarwa bino between ma50 in the early 60s. Saka tarasikirwa zvikuru. Mimanzi yake yaiva yeso yakanyalala inopata intercultural, interracial. Hapana munhu waingozwa kuti Aretha ari kuimba wangu asingatarisi kuti munhu mutema kana kuti murungu waingonzwa izwi rake chete raingo kunyaradzwa.
Tinoona kuti muna 2005 akawana iye achipiwa menduru nemutungamiri weAmerica vaGeorge Bush. Zvazvakakosha sei kuti awanikwe achiremekedzwa semuimbi?
Ndo zvandataura kuti kuimba kwake tangwa kuri kuchienda across the board. It was interracial, intercultural. Saka aitova munhu akamirira America nemadzimai, patori madzimai nekuimba kwake. Muchirungu yavanoti cultural icon. Akatosiya dzinde rake rekuimba kwake. Vanotaura vanoti akatanga kuridza piano ane 5 years. Baba ake vari kumufundisa achiimba muchechi. Saka munhu akakurira akadzama munyaya dzekuimba.
Takazomuona achiimba pakugadzwa kwemutungamiri mutsva wechitema imo muno muAmerica vaBarack Obama. Izvi zvakakubatai sei imi sechizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica?
Ndakanzwa kufara chose kuti mudzimai uyu akaimbawo ndiri muno muAmerica ndikavawo ene tinogara padhuze nepadhuze. Saka zvaitoita kunge ari kuimba padyo nemba yedu. Ndakanzwa kufara chose.
Pane dzimbo dzake dzaakaimba
Tinotenda mai Dane Kaluwa. Musakangano wachirongwa cha Women's Round Table na 8 PM. Apo tiri kutarisa mamiru ya gaita zvinhu munyadzi matongerwe nyika. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Chris Gande.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani sulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 16 Ncwabakazi 2018 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje.
Unga ukhokela ukuthi umongameli akumelanga vele ebe lomlomo ezintweni ezenzwa yijudiciary ezenzwa ngamajaji emthetho ndaba. Akumelanga ebe lomlomo umelelayo enjani elingaphansi kwawo lapho wona kuyiwo anjani asebenzayo. Kumele into engaphansi kwawo njengayo wonke umuntu.
Abenhlanganiso yesiKristu ethiwa Mass Movement bathi imthethwandaba kumele isebenze kudaba olukhwezwe ngumkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa edalele Constitutional Court oluzahlaziywa ngolwesibili ngevikezayo.
Wenza kahle kakhulu ambassador ngoba iembassy ngayikhona elizwe noma yilipi kakhulu lahle nipamalungela abantu lokubuswa ngesisekelo sombuso. Kumele basebise, babonise, bakhuthaze ukuhlonishwa kwamalungelo abantu. Akufanelanga kuba ngabantu abasolayo kuphela esingathi ngesikhiwa ku-criticize.
Umkhokheli womanyano MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uhlangane lomeli weMelika eHarare uambassador Brian Nichols lamhlanje. Umculi olodumo weMelika obesaziwa emhlabeni jikelele njengendlovukazi yomculo weSoul, uQueen of Soul uAretha Franklin kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abomanyano wenhlanganiso ezisebenzelana loZulu kanye labokholo lwesiKristu abe Mass Movement bathi imithethwandaba kumele isebenze izimele kungela kweyamela icele kudaba olugwezwe ngumkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa edale leConstitutional Court ephikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Lenkuthazo yabe mamu iza ngemva kwenkulumo kaMongameli Mnangagwa yokuba kumele lulahlwe udaba olukhwezwe nguChamisa emthethwandaba weConcord. Ubekwa enze okufanayo uMnangagwa lapho etshele uZulu esebenzisa indlela yokukhulumisana yebulenjini eyeTwitter ukuba nguye olaye idale likamantshi ukuba livumele esinye isiphathamandla seMDC Alliance ongumkhokheli wePeople's Democratic Party PDP umnumzana Tendai Biti ithuba lokuba ahlawule imali yesibambiso sebail. Embikweni wabo ofundwe ngumfundisi Guthrie Malusigomo emhlanganweni lentathela izindaba eMedia Center abemamu baxwayisa uMnangagwa ukuba ahloniphe imithethwandaba.
Would like to warn and urge the president-elect comrade Emmerson Mnangagwa to uphold the sanctity.
Siyamxwayisa umongameli Mnangagwa ukuba ayihloniphe imithethwandaba, avumele ukuqhutshwa ngendlela kwamacala kungekho kwethuselwa kwabomahluli inkokhelo ebusayo. Sifuna omahluli laba ukuba yibo uZulu athembele kibo kulolu daba olusemthethwandaba weConstitutional Court. Kwezombuso uqobo benze okuzosiza uZulu weZimbabwe, hatshi abantu abanobugobo.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo wenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi kunuka santungwana ukwenza kwaMnangagwa.
Mwana mtu lwa nauti mwave senza ikoti mwutiza shala vakara vwe vwe zovuzi tika japana sitini na mki. So mtete we continuity kumere uwele judicial independence. Onga oko kweru kutu mwonga mele ya kumera nga vede ewe lomdo mwo ezi dwene zenzwa yi judicial zenzwa nga madali mtete wandaba. Akumera nga ewe lomdo mwo mwile lale enja ewe nga pansu wawo lapo wana kwe uwo anja asebenza. Kumere ewe nga pansu wawo jewa uwo mkumundu.
Ukumbothi kusobala ukuba kayihloniphi imithetho ndaba umnangakwa
kwenza noma ubani cabanga ukuthi ikhoti leyi ikhoti kamnangakwa ngoba ungazokhoti kamnangakwa ngawe ayihlonipha yenza umsebenzi wayo ngoba uma ikhuluma so umongameli welizwe uyabayenza ukuthi be nxa sebesebenza sebethethe indaba leyi bethethe belani belo mcabango wezinto wathi ezikhuluma.
Umanyane wemam ugoqela inhlanganiso ezithi AA United Citizens Alliance, UCA, Zimbabwe Divine Destiny, ZDD, kanye le Prayer Network of Zimbabwe, PNZ, embikweni wabo, basole njalo kwenza kwabakubutho ukubulala uZulu Mahlayana ongahlomanga ngoba etshengisele insolo yakhe kundlela abezek abakade bephatha ngayo umsebenzi bephuza wethula impumela yokhetho. Kuqhamuke udlakela ngemva kokuba abantu betshengisele bekhonona ngoba abekhomishin ebona ngezokhetho ezek iphuze ukwethula impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe mhlaka 1 Ncwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Daba lwethulwa emthethwandaba ngumkhokheli womanyano MDC Alliance lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli luzathoniswa ngolwesibili lweviki ezayo. Umnumzana Chamisa usephiwe kusiyafika umgqibelo ukuthi ethule ubufakazi obugcweleyo. Ngakwelinye icele abahlaziya ezombusazwe bathi kababoni ukuthi umthethwandaba uzaphambana lesinqumo se-commission ebona ngezokhetho eyezek. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu lithi kalisela themba lokuthi ukhetho lungaqhutshwa kungelangxabangxoza lokwethesana umlando wokuqilibezela eZimbabwe. Igqwetha elisebenza likobulawayo njalo elindele ukugcotshwa njengelunga lephalamende enkulumane, umnumzana Bucaca Phulu uthi idale le-constitutional court elilidale eliphezulu elizweni yilo elizaquma ukuthi kwenzakalani phakathi kwensuku ezingamachumi lane. Uthi bonke abancintisayo balakho ukuthi befake awabo amaphepha phambili kokuthi idale lihlale phansi lizwe wonke amacele.
I-constitution yena ngokwayo ithi nxa kungaba lokungavumelani mayelana ne-election ka-president, i-constitutional court yiyo okumele iphathe leyo ndaba ixazulule. I-constitutional court ilama-judges angu-9. Abangu-9 laba bami kanje. Abangu-7 ngama-judge e-Supreme Court. Ababili ngu-chief justice lo-deputy chief justice. Okuthi u-chief justice uMalabi nguye ozakhetha ama-judge angu-7 e-Supreme Court, babe ngu-9. Bahlale phansi benze i-judgment kule indaba. I-court kumele yenze i-decision leyo, kumele bayenze i-decision i-process yonke from ukufaka amaphepha kuze kuyephutha kumele kulaste 14 days. So njengoba sekwafaka amaphepha u-Nelson Chamisa sewafaka amaphepha akhe, ubaba uMnangagwa laye waphendula amaphepha lawani. Bakhona abanye futhi labana abangama-presidential candidate labo abaphiweyo amaphepha banemvumo yokufayela awabo amaphepha.
Uphulu wengeze ethi idale lilembali yokulahla izindaba ngezizathu zokuthi kuyabe kulokunye okungaqondanga, ethi nxa ekhangelisisa uChamisa ule ndaba eqinileyo ngakho umthethwandaba akumelanga ulahle udaba lolu.
Impumela ye-court case leyo kunzima ukuthi sihlale lapha sitsho ukuthi izaphuma njani, ngoba phela anje sesikhangelele yona i-court, yiyo okuzamele ihlaziye ikhangele ama-procedure asetshenziweyo, ikhangele indaba izinto abantu abakomplaina ngazo, ibisisitsho yena i-court ukuthi ibona njani indaba. So kuzimulungele phakathi kwengqondo yecourt ubususisho wena ukuthi indaba yakho izaphuma njani. Kodwa nxa ngikhangele mina ngibone ngazani ubaba uChamisa ule case estrong. Ngoba nxa esitsho ukuthi kulabantu ababonakala bevote abangekho voters roll abaningi kakhulu nxa wena upolling station yakho inabantu abangu 600 utholakala ezovota abantu abangu 1000 khona kuyana izinto nje ezimangalisayo okumele ukuthi zizwisiseke. Ngibone ngani kuyabe kurongo ukuthi icourt ilahle indaba le isithi kulamanyathela ama-technicalities angazange alandele. Kumele bazinike ithuba lokuthi balalele bezwe.
Omunye njalo ohlaziya ezombusazwe umnumzana Zifiso Masiye uthi leli lithuba elokuqala elizweni lokuthola ngeqiniso ukuthi ilizwe lengatsha zalo selikhululeke kangakanani kuqathaniswa lezombusazwe.
Ngini ngibone ngani lithuba elikhulu leZimbabwe lokuthesta ngeqiniso ukuthi ukukhululeka kwama-institutions ethu awombusazwe awe-governance ikakhulu ukukhululeka kwezomthethandaba kweze-judiciary ukukhululeka kwe-constitutional court izikhulula from ingxaki zezombusazwe politics and so forth kusiza kubona kuyona le case xa kuyukuthi ama-judges ethu are independent xa kuyukuthi sebefikile ezingeni lokuthi umthetho uzimele ngaphezu kwezepolitik kuzaba sobala indlela abazabamba ngayo ingxaki lesiphakathi kwayo.
Uzulu elizweni jikelele uselinde ngamehlo abomvu impumela yalolu daba lokuthi abone ukuthi imithethwandaba yelizweni izimele kumbe lokhe ithatha uhlangothi. Umthetho omkhulu welizwe wesisekelo sombuso uvumela ukuphikiswa kwempumela kodwa leli lithuba lakuqala ekhethweni lapho okwenzakala khona kweleZimbabwe. Ngakho wonke umuntu wesaba ukuthi kungenzakala njengesikhathini lapho okwaliwa khona ukuthonisisa okungela sizathu. Abanye abancintisayo labo kulolu khetho balayo imvumo yokubhalela umthethwandaba labo bezivika abakufunayo phambilini kokuthi umthethwandaba uzwe lolu daba okuvezwe ngomunye wabancintisileyo okhokhela umanyano we-Coalition of Democrats umnumzana Elton Mangoma othi laye uzafaka awakhe amaphepha emthethwandaba. Impumela yalo mthethwandaba izaveza sobala ukulandelwa kwesisekelo sombuso lokuthi ilizwe selisesibangeni siphi sikhangele ekuzibuseni kwalo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Woza Friday. Kulesihlani kuhlelo Woza Friday, silo DJ Bongs, umculi waseMzansi eAfrika, uMr. Kwara Kwara. Ungakhuthwa yilo lohlelo khonapha emsakazweni weStudio 7. Sitholakala kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580, lagu 6080, kilohertz shortwave. Sikhona njalo enkundleni yokukhulumisana eye WhatsApp leye Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni lamhla elibhekise eVindok kwele Namibia kuyaphatheka emhlanganweni weSADC Summit oqala kusasa uphele ngomgqibelo. Umnumzana Constantine Chiwenga, umsekeli wakhe, nguye osele ebambe intambo. Udaba lweZimbabwe lulakho kuphathwa emhlanganweni lo. Kunjalo nje umkhokheli uMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uhlangane lomeli weMelika eHarare uAmbassador Brian Nichols namuhla bekhulumisana ngezombusazwe kanye lendaba zamalungelo oluntu eZimbabwe. UNichols uthembise uChamisa ukuthi ilizwe lakhe lizaqhubeka liqinisa ubudlelwano balo leZimbabwe. Izolo umnumzana Nichols uhlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa bakhulumisana ngokufanayo. ukuhlaziya lolu daba. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Wenza kahle kakhulu ambassador ngoba i-embassy ngayikhona elizwe noma yilipi kakhulu lahlonipha amalungelo abantu lokubuswa ngesisekelo sombuso. Kumele bacebise, babonise, bakhuthaze ukuhlonishwa kwamalungelo abantu. Akufanelanga kuba ngabantu abasolayo kuphela esingathi ngesikhiwa ku-criticize. Kumele bancedise ukuthina amalungelo ahlonishwa ngokuhlangana labo nalabo abantu babakhuthaze ukuthi hayi lingahlonipha amalungelo abantu lathi kuba lula ekhaya ngalo ukuthi sithi thina sanctions elikhala ngawo kangabikhona. Lokuthi ilizwe leZimbabwe lakhiwa ngcono nxa ngabe labo baphikisana abancintisana bengasebenza ndawonye, kwenze kahle kakhulu.
Uthi o ambassador ele Melika lizimisele ukuqhubeka liqinisa ubudlelwano leZimbabwe, kodwa esikubonileyo kumalanga asanda kwedlula ukuthi uMongameli Trump uvuselele izijeziso ezethulelwa uhulumende weZimbabwe yiMelika, kumbe ngithi abanye abakuzana PF yiMelika, ungathini ngalokho?
Bekuvele kukhangelela ukuthi kuza kwenzeka likhona lokho kithi esilandela zona lezi zinto ngendlela ezisebenza ngakhona. Ngokuba iMelika kayiphangisi ukususa izijeziso zenotho kumbe ukuvinjela ukuvimbela kwabantu abathile ukuthi bavakatshele kwelaseMelika kumbe ukuthi bathole ngandlela athile enothweni yaseMelika. Kuthatha isikhathi vele, kanti kutshayisele lokuthi ukuvuselelwa kwalawo ma-sanction nxangabiza kanjalo. Bekungakafiki esibangeni sokuthi ukhetho luphume umbuso ukuthelwane ngendlela esemthethweni, esesisekelweni sombuso ehlonipha amalungelo abantu, ehlonipha imithetho yomhlaba. Ngakho-ke lokho kwakubhalwe esisekelweni bekuzidera emthethweni weMelika ophathelene nezijeziso zenotho, bekungakabonakali ukuthi sekulandelwa ngendlela ababethe kulandelwe ngayo. Ngakho-ke thina abanye bevele singakhangelelanga ukuthi ngalesi sikhathi ama-sanction lawo angabe sesusiwe.
Alo-ke umnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane. Asihluzeni bomama, sikhangela umumo oselizweni ngemva kokhetho. Thumelani ke i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani uhlelo. Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangeni esigabeni silandelayo, kesikhangele ezakwamanye amazwe. Kufe abantu abambalwa kwalimala abaningi ngemva kokuhlaselwa kwesigodlo sohlangothi lwensoli zakwele Afghanistan ngamadoda akade ehlome ngemibhobho afike adubula phandle kwalesi sigodlo eKabul. Umongameli Ibrahim Boubacar Keïta wele Mali usenqobile kukhetho lokudinga umongameli oluphindiweyo iRunoff ngesonto. UKeïta uthole isilinganiso sokungamathumi phose ayisikhombisa ekhulwini i-67%. Njengoba ilanga lokuhluzisisa udaba lwempumela yokhetho olwethulwa ngumkhokheli webandla le-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, amanye amagqwetha asethandabuza ukuthi kambe ubufakazi bokuthi ukhetho lwaqhutshwa ngemfanelo bungaba bukhona na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezelungelo loluntu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi onguye osungula lingxoxo.
Wele, okokuqala ukuthi umnumzana uChamisa ulelungelo, umenze ngephathi ye-MDC Alliance lelungelo ukuthi nxa ibona ngathi into azihambanga kuhle kufanele silandele umthetho we-constitution yeZimbabwe ukuthi uyavunyelwa ukuthi ahambe imthetho wandaba ukuthiwa i-constitutional court ayeletha udaba lakhe. So khonoko okwenzakeleyo kuqondile ukuthi akwenze, sileqiniso lokuthi nxa elowufakazi obubambekayo silethemba lokuthi umthetho wandaba uzakulalela wenze i-judgment enhle. Njalo siyabonga lokuthi abanye kufanele ba-responde, izeki izanu labo sizakuthiwa babela ma response abayenzile. So okwenzakeleyo sina ukuqondile kufanele bengabantu bayazwisana bahambe ecourt lo ngumthetho okhona ufanele ulandelwe shoni.
Mnumzana Nefuzwayo, nxa wena ubala amaphepha la afakiweyo alobufakazi obugcweleyo yini?
Okokuqala ubaba uSibindi uqinisile sibili kuyinto enhle kakhulu yenzwe nguChamisa le-MTC Alliance ukuthi nxa bengasuthisekanga ngempumelo yokhetho behambe court kulokuthi bebe bekhuluma kukhulunywa kungafiki indawo kade sikubona iminyaka yonke le lokuthi bahambe ecourt bephethe abakuthi bona i-evidence ebambekayo. Ngokubala kwethu nxa sibala emaphepheni i-argument kaChamisa sibili yi-argument ephilayo, izinto azibalayo izinto eziphilayo ukuthi no amanamba lapha lalapha lalapha ayala izekhi ikhipha amanye amanamba nxa be-announce ama-results bese ukuthi later on nxa sebe-publisha oku-different from abakubikileyo bebika amaphepha asala kuma-agents ama-part compared to okwathi okwamemezelwa sokuseHarare akuhambisani. So kuyinto enhle kakhulu ukuthi indaba le iyephelele court kulokuthi kuphelele kukhulunyweni njengase sikubona iminyaka edlulileyo ukuthi ingxenye uMorgan Tsvangirai before wayephuma egcekeni ukuthi urojiwe ende lathi sikuvuma ukuthi urojiwe kodwa kuyephelele emoyeni kungafiki emacourt. Lanxa kufika ecourt kufike kungelanto ebambekayo kumbe bona beze begcine bekuyi-withdraw bona bodwa.
Mnumzana Sibindi, siyabona lapha emaphepheni awezanu-PF asekela ukuphikisa kukamongameli Mnangagwa athi wona ubufakazi bakhona abonelanga, obuningi bakhona bugcwele enkundleni yokuxhumana i-social media lokunye nje okuzwakala ebantwini bakukhuluma besithi lokhu lalokhu kwenzakale kunje, kodwa bathi bona ubufakazi sibili obukhona ababuboni. Wena ubonani bukhona yini?
Mina engakutho ukuthi ubufakazi ngendlela engizwisisa ngayo ufaka nguThamisa, ubufakazi bungaba khona ngoba engikuthande kakhulu ngakho ukuthi khathi bakhanya befaka ama-statistics ezingathi ngama-figures ngoba eqinisweni ukuthi akula muntu ongabalekela ama-figures nxa ekhona ebhalwe phansi ekhona emaphepheni. Kune-argument njalo ekhona yokuthi uzananzela ukuthi bathi bona ama-issues kulabantu abarejista ukuvota, but abantu abarejista ukuvota labantu abavotayo nxa uso-eda ama-numbers lawo kumbe ama-figures lawo okuhambelana. Nxa kuyikuthi lobo bufakazi buliqiniso wena kusegcekeni ukuthi kusho ukuthi phela izinto azihambanga kuhle ngoba ungathi kimi abantu abarejistileyo bangu-5 million kodwa uyenika ama-results abantu asebevotile nxa sengi-eda lawo ma-number angiyi-8 million kumbe 6 million. So kunohlupho khona ba?
Well maybe bengathi free but was not fair. So i-court izafika idinga okunye okungama-excuses okungakhangelanga ama-issues lawa afakwe nguThamisa, then ekugcineni sesuthi i-case ayikho uThamisa kala case uMnangagwa athi uwinile. Angaze athi uwinile kodwa enhlizeni yakhe labanye bakhabezana uPF bakwazi ukuthi akawinanga. Lanxa ubakhangele behambe emgwaqweni nje khona uyazibonela ukuthi ngabantu abadanileyo abaziyo ukuthi ngabantu abadliweyo. Waye bengathabi, waye bengenza umsindo ongangomsindo ababewenza singakayivota, bathuleleni nxa kuyukuthi sibile kwamaqini bona bayiwinile lokhu zeni election day. Bathuleleni, waye bengaselebrithi njengaba bekwenza before election. So kuyacaca ukuthi ngabakho and i-court ingaze kuvumele unembeza kawutshintshi babe bangena ngesitoli.
Alo ke ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo ingcwethi kwezelungelo loluntu ubexoxa endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi. Umbiko owethulwe ngumanyano we-European Union lamhlanje uveza ukuthi amaphephandaba kanye lemisakazo kahulumende eZimbabwe abisekela ibandla leZANU-PF ekusakazeni lokulobeni izindaba, kukanti echothoza umanyano wamabandla aphikisayo o-MTC Alliance ngesikhathi sokhetho. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube.
I think okokuqaleni kumele ngunike i-background bija. Mina ndi national coordinator weZimbabwe National Editors Forum. So bengile hlelo lokuthi ngizame ukuthi intathele izindaba ikakhulu ama-editors ebelakho ukuthi asebenze kuhle okwehlukene ngomnyaka 2008 to 2013. And uhlelo lolu besincediswa yi-EU. Sihambile sisenza ama programs amaningi around ilizwe lonke, sihlangana lama editors aye private media lawe public media, sizama ukuthi sibancedise ukuthi bebe lakho ukuthi bebekwazi ukuthi kumele be ubele lokho kuthiwa ibalance ekuthatheleni indaba zayo. Sesenza ama research sihlangana labo, sathola ukuthi loba bekwabita ukuthi sibafundise, sathola ukuthi kuyalokho kuthiwa i-political interference ku-state media, eyiye benza ukuthi behluleke ukuthi babe fair in their reporters. Sithola ukuthi bekubuya ama-political instructions ukuthi yenza indoku lokhu lingakwenzi kahle. Ngikhumbula ngikhuluma lama-editors emaswingu, emutare, ebulawayo, le Harare, le Negres, abe state media bentshela ukuthi njengo national editor, national coordinator wabo ukuthi khona ye kumele sibe le fene, sibe le balance, kodwa kuyolwa ukuthi khona thina kumele sisapote ibandla elibufayo. So ngamaphikane ngiyavumelana lombono okhithwe European Union.
Langempela wakubona lokho sokusenzakala yini?
Ngakubona kusenzakala, sazama ukuthi sikhulume on the eve yama election, sibele breakfast meeting yama editors wonke eHarare. Udaba lona lolu lwakhulunywa ukuthi khona hadi indaba state media ikhanya angazathi isupporter ilandele ibusayo isithuka like for instance advocate Nelson Chamisa. So general resolution recommendation utholakale ukuthi khona kumele sibe le post election conference ama editors sale phansi sihlaziye ama reports lawa aphumileyo. Ayisiyo EU yodwa, European Union yodwa esithe yasola ukwenza kwemedia kwentathelo zindaba zeZimbabwe ebezithanele ukhetho. The Commonwealth layo ikhulumile ukuthi khona i-public media ibi supporta ibandla elibusayo lomongameli wayo. So sibona ngazathi kumele sibele indaba ukuthiwa khona i-crisis media in Zimbabwe, ukuthi sizame ukuthi silungise ngendlela ukusebenza ngayo intathelo zindaba nabakhulu bakhona.
Alo-ke ngumnumzana Njabulo Ncube, umqondisi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum, bexoxa le-Studio 7 eseHarare. Umculi olodumo oyemelika obesaziwa izigidi zabantu emhlabeni jikelele njengendlovukazi yomculo weSoul, uQueen of Soul Aretha Franklin kasekho. UAretha ubhubhe eseleminyaka engamachumi ayisikhombisa lasithupha, i-76, edolobheni akhulela khona eleDetroit khonapha kwele Melika lamhlanje ekuseni. Lumculi wazalelwa eMemphis eTennessee ngombimbitho 25 ngomnyaka ka-1942, wakhula eDetroit lapho uyise uCL Franklin ayengumfundisi khona. Waqala ecula ecaweni lapho uyise ayengumfundisi khona edlala ipiano. Ake sizwe ke enye yengoma zakhe. Sithi kalale ngoqolo, kalale ngokuthula uAretha Franklin. Nesidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba. Abenhlanganiso yesi yokholo lwesiKristu abe-mass movement bathi imithethwandaba kumele isebenze kudaba olukhwezwe ngumkhokheli we-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa edalele Constitutional Court. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.